Maclamping fees agara aripo asi kuti akazokwira nemaerekano ebudget ratakagadzira ra 2023. Zvatichaita ndezvekuti tichatarisa nekunyunyuta kwaita kwevanhu, tanzwa zvataurwa nevanhu, tichange tichimadzikisa vhiki rinouya. Council ichagara kuti iconsider nyaya yemafees ari kubhadharwa, tobva taigadzirisa, togadzirisa mubudget.
Vamafume, tiri kunzwawo zvinyunyuto zvakawanda zvinobata ivo vashandi vezvekupakwa kwedzimotokari ivava. Hanzi vanogona kuti vaona munhu achipaka motokari yake vohwanda, vozomuklemba, voti vanoda kuti vapiwe mari dzechoko muhomwe. Matambudziko iwaya muri kuabata sei?
Nyaya iyoyi yokuti pane vanhu vanomirira vakahwanda vanenge vashoma, tichati vanhu vashandise namba yepasocial media *192# kubhadhara matickets avo. Uyezve kana munhu asina chikwereti chinodarika $5, chero anonoka kubhadhara, pakasvikwa paripo anofanirwa kubvumidzwa kubhadhara mari yazake, nekuti agara achibhadhara agara asingadi kutyora mutemo. Asiwo kana ane mari yazi kana kuti ane zvimwe zvinoenderana nelicense nezvakadaro, tinogona kuzoti zviidzikiswe.
Takanzwawo gurukota rezvekutongwa kwematunhu waJulai moyo vachinzi vaumba komisheni iri kuda kuti iongorore mashandiro ekambani iyoyi iri kutungamira nyaya dzekupakwa kwedzimotokari muHarare. Muri kutambirawo sei?
Makomisheni anouya oita basa ravo, tinovateerera, tonzwa zvavanenge vachitsvagurudza, tovapindura. Uyezve isu chinangwa chedu ndechekuti tinzwe zvinenge zvataurwa nemaresidensi, ndo zvinenge zvichida kuti zvigadziriswe nekukurumidza.